vachitaura kuvatungamiriri vematunhu ebatorawo mugweru nhasi vapangirai vati batorawo rine ruzivo rwekutungamira nyika mushure mekuve muhurumende yemubatanidzwa kwemakore mana apfuura vatsvangirai avo vakaparura chirongwa chebato ravo chinopa hwaro hwemafambisirwo ezveupfumi hwenyika muHarare nezuro vati bato ravo rine urongwa hwakanaka hwekuendesa nyika mberi.
For the last 4 years tanga tiri mutransition kutaridzwa makii kuitwa apprenticeship yokudzidziswa kuti hurumende inorara sei. Taakuziva pane makii apa apo nepapo. Saka God has a purpose. Kuti ayakangoti kanda in the deep end. Takabatana pavo. God wants a peaceful revolution. Not a violent revolution.
Rezanu PF vari kushora chirongwa cheMDC chezveupfumi hwenyika ichi vachiti hachina maturo vachitiwo bato reMDC rakavamba chirongwa ichi senzira yekukwezva vatsigiri panguva yesarudzo asi vatsvangirai vati chikonzero chikuru chakaita kuti mutungamiri wenyika varobert mugabe nebato ravo rezanu PF vaendese nyika kumawere inyaya yekuti vaive vasina urongwa hwekuti votonga nyika sei pavakavamba hurumende mushure mekunge nyika yatora kuzvitonga. Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti bato ravo rive neurongwa hwekutungamira nyika sezvo vane tarisiro yekuti richave iro richakunda musarudzo dzinouya. Vatsvangirai vati bato ravo richaita sarudzo dzekutsvaga vamiriri vemudare resenate pamwe chete nevamiriri vemuparamende nevemakanzuru vachishandisa mitemo yebato. Vatsvangirai vabvuma kuti nyaya yehuori yange yatekeshera mumakanzuru vakati bato ravo rave kutora matanho ekunyatsoongorora vanhu vose vanoda kuve makanzura. Vatsvangirai vatsinhira kuti bato ravo harizofa rakachengeta vanhu vanoita uori vakati hazvivarwadze kuti vanhu vakaita sameya wegweru vatedius chimombe avo vakadzingwa mubato reMDC nenyaya yehuori vave kunzi vave nhengo dzerimwe bato. Vatsvangirai vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasiyane netsika yekupokana vachirwira zvigaro izvo vati zvakakonzera kuti bato ravo ritadze kukunda mune dzimwe nzvimbo munyika pasarudzo dzemuna 2008. Vakurudzirawo vatsigiri vavo kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota muhuwandu hwavo musarudzo dzinouya. Vavange vave kunopeta mashoko avo vatsvangirai vashamisa vatsigiri vavo apo pavati kana bato ravo rikasakunda musarudzo dzinouya vakazvipira kusiya utungamiri hwebato iri kuti vamwe varitungamirewo.
2018 election tikaruza zvakaoma mombotorawo vamwe muendesa mberi vadinizvo.
Vatungamiri veMDC vanosanganisira mutevedzeri wavatsvangirai Muzvare Tokozani Kupe, munyori mukuru weMDC vatendai biti pamwe nemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri vaNelson Chamisa ndevamwe veavo vanga varipowo pamusangano uyu. Vatungamiri vebato iri vari kuita misangano yakadai munzvimbo dzakasiyana-siyana senzira yekuzivisa vatsigiri varo mamiriro ezvinhu muhurumende pamwe nekuvakurudzira kugadzirira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
For the last 4 years, tanga tiri mutransition, kutaridzwa makii, kuitwa apprenticeship, yokudzidziswa kuti hurumende inorara sei. Taakuziva pane makii apa, apo, nepapo. Saka God has a purpose. Kuti ayakangoti kanda in the deep end. Takabatana pavo. God wants a peaceful revolution.
Yes.
Not a violent revolution.
Yes.
The MTC is very aware. The biggest social crisis we face is unemployment. So plan yedu is Jesus at chaita is paruku create kwa mabasa here. Chokutanga chatofana kudzina nacho is the governance culture. Yes, and I think tadzidza zvakawanda. They control the imperial president. Jesus Mugabe. The judiciary has been compromised. The police are corrupt. 2018 election. Tikaruza. Zvakaoma. Mombotorawo vamwe muendesa mberi. Hadi ndizvo.